Mukuru vanoona nezvekusununguka kwakanaka kwemadzimai akazvitakura mubasa rezveutano vaBernard Madzima vanoti vana makumi maviri nevapfumbamwe pavana chiuru chimwe vari kufa vasati vakwanisa mwedzi wekuzvarwa. VaMadzima vanotiwo vana makumi mashanu nevashanu pachiuru chevana vanozvarwa vanofa vasati vasvika makore mashanu. VaMadzima vanoti uwandu hwakakwirira zvikuru zvichienzaniswa nedzimwe nyika.
Tata paZimbabwe iko zvino izvi tinoonekwa kuti pavana 1000 vanozvarwa 55 vanofa vasati vasvika makore mashanu paevhery 1000.
VaMadzima vanoti ndufu zhinji dzevana vari pasi pemakore mashanu munyika dzinokonzerwa nemabayo nevana vanozvarwa nguva yavo isati yakwana. VaMadzima vanoti zvikamu gumi kubva muzana zvevana vanozvarwa muZimbabwe vanozvarwa nguva yavo isati yakwana, vakati asi chakakosha kuona kuti vana vachengetedzwa zvakanaka zvinoita kuti vasafe.
Pamalive muZimbabwe tinoita 400,000 vana vanozvarwa and about 10% of vanenge vari kunze. Chakakosha ndekuti vana ivava kana vazvarwa vari susceptible kuma infection, zvimwe zvese zvinokwanisa kuraburaya vana.
VaMadzima vawedzerawo vakati nekuda kwekuti zvikonzero zvinoita kuti vana vazvarwe vasati vakwana nguva yavo hazvisati zvazivikanwa pasi rese, kuvachengetedza zvakanaka ndonzira yoga inoderedza ndufu dzevacheche ava.
Kuonzero zvekuti vana vanozvarwa vari mapichena kunga zvese hazvizikanwa sometimes vana vanozvarwa vari pichena.
Mukuru muwadhi inochengeterwa madzimai akasvitakura kuHarare Central Hospital amai Dade Gertrude Pedzisai vanoti kushaya zvekushandisa zvakakwana pachipatara ichi ndokumwe kunokonzera kuti varasikirwe kunyanya nevana vanozvarwa nguva yavo isati yasvika.
The place nzvimbo yacho inenge ine vana vakawandisa vana vacho kudaro kubayisa pamibhedha yacho inodiwa mibhedha inenge iri mishoma. Asi neinfection control hatibvumidzi kuisa vana tutu, saka tingambomuisa mubasonet then tozoti quickly remove mwana iyeyo ipapo tikangowana mubhedha then tomuisa pamubhedha. Vana ava havakwanisi kufidha zvakanaka, vanenge vachida kumbobatsirwa nemadripu. Sometimes tinenge tisina mishini yacho yatinoshandisa kuti dripu rifambe zvakanaka because zvavanopuwa zvinofanoreguletwa into small minute doses because vana vadiki sereki.
Amai Pedzisai vanotione kuda kuvanasikana vanozvarwa vachiri vadiki avo vanenge vachitotyawo vana vavo vakazvarwa vasati vasvika, vana mukoti vanenge vaita basa guru. Amai Pedzisai vanoti kushomeka kwavana mukoti dambudziko guru ravari kusangana naro. Zvisungo zvesustainable development goals zvinokurudzira nyika kudzikisa uwandu hwevana vanofa vari pasi pemwedzi kuti vasadarike 12 huye 25 kune vari pasi pemakore mashanu pavana chiuru chega chega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.